Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi. Uri musi wechina, chivabvu 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi. Veruzhinji vanobatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora mashoko egurukota rezvevashandi ekuti madzimai aya ari kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo kuBritain. Nyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels yonzwikwa nematare dzimoswa muPretoria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange ayaudza Studio 7 kuti nhasi vanga vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wamadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
So semadzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isu satisi kuita zvepolitics, vanhu vari kuti tiri kuita politics. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema, tiri kuchemera mari dzevarume vedu. Hatisi kuita zvepolitics kana tinoda mari, hatisi kuda raisi. Raisi aibhadhara kuchikoro, ndapota toda mari dzevarume vedu. Tinobhadhara vana kuchikoro, titengewo mapedzi nesuwo. Ipapa hembe dzamaone dzakatavhoreka, hatina kana chatinacho mudzimba dzacho dzatinogara. Toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isu togara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chifambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hufu kuitira kuti newe urarame, asi murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaitirapira vana vedu vese, asi iye zvino takapiwa family planning kuti ufanira kurapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isusu iye zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti varume vakaenda kuno tinochema vanovictimizwa kubasa, vanobvisiwa basa, vakada kustrika vanobvisiwa basa. So isu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstrate kuti hwikwewo.
Amai Filomela Mausi, vashorawo gurukota rezvashandi, vachiti semadzimai vashandi vekuhwange Colliery, vari kuswera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko ava achagadziriswa.
We are there. Javasiya vana mama vakagara patendi. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patendi. Tiripo tiri patendi from muna January 29. Tichiripo chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvakachitaura zvasingafambirani nesu. Zviya zvokuti hatipo tiripo patendi vana mama muhange. Sisu hapana zvepolitics zviripo muhange. Hapana. Zvavari kutaura isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vakadero isusu tichitambura muwange. Aiwa vedu we, hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwelofu, avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe kuti varatidzire, vati vave kutyira kuparadzira utachiona hweHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month ashaya. Izvo zvinhu chiri kuchema murume wangu. Saka kuti vana vadle ndodii. Ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS. Oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadle here. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemagete havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhwange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona management yese iyangaivhiswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhwange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhwange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatenge tibatana nemadzimai kuti mari dzemarumawo dzibude kuti mumba zvavanoshuvira zvinge zvichiitwa ndozvaita kuti tive pano nemadzimai wange tichibatana.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi, bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwa udivi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakasangana nezuro nemutungamiri weBritain amai Theresa May muLondon. VaChamisa vakasanganawo negurukota rinoona nezveAfrica vaBoris Johnson. VaChamisa vanga vari muBritain vachiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeBritain. Nhasi vaChamisa vanga vachifanirwa kuburitswa pachirongwa cheBBC cheHard Talk icho chinopakurwa naStephen Seker, asi chirongwa ichi chichaburitswa rimwe zuva sezvo nhasi changa chichitaura nemutevedzeri wegurukota rezvekunze reIsrael zvichitevera zviri kuitika mukati menyika iyi. Mutauriri wavaChamisa vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa rwakazadzisa chinangwa cherwendo rwavo.
President Chamisa vakakokwa neinonzi Oxford inova platform yakakura zvakare yakambodeedzwa vakawanda vanoremekedzwa vature mashoko pano Oxford Union platform iyoyo paOxford University ndochavanyanya kuendera. Vabva vangoshandisawo mukana wavo nekuve kwavo kuUnited Kingdom kusangana nezvivi zveruzhinji rwavana veZimbabwe rwokuparapara nekutsvaka chokurarama muUnited Kingdom. Vatorawo zvakare mukana iwoyo kusangana nevakuru vakuru vehurumende yeUnited Kingdom zvakare nekutura mashoko kumaplatform akawanda kana kuti atingati pathink tank ari imomo muUnited Kingdom.
Kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBritain izvo zvakanziwo hazvisi kuzopiwa mukana wekupinda musarudzo. Kunosimudzira nedzimwe nzira dzipi mumusangano weMDC?
Aiwa, parongosangana vana vanyamunhu vanofanira kuchinjana mashoko. Ko vana zvizvarwa zveZimbabwe vachamisa vachange vari mutungamiri weZimbabwe mwedzi mushoma ichatevera. Ino vanofanira kutura mashoko mwana wese weZimbabwe avasangana naye.
Vakataridzwa kunyunyuta zvikuru pamusoro pehurumende yavamunangagwa. Munoona sekuti vanhu vakatambira sei mashoko akakandwa navachamisa mudare?
Chandingangotaura ndechekuti vakave nemusara wakanaka chaizvo nevakuru vakuru vehurumende yekuUnited Kingdom. Sokuziva kwako Evans, nyaya dzakadzidi kutaurwa, nyaya dzediplomasi hadzidi kutaurwa wakamira pachuru. Inyaya dzekutaurwa vanhu vakavhakana madhoo. Chandingangokuudza ndechekuti nyaya dzavo dzese dzavakataura nehurumende yekuUnited Kingdom dzakatambirwa muatmosphere, kana ndingangoti muurongwa hwekunzwisisana nekuremekedza. Ndingatanga kudomanya kuti vakataura inei, haiwa ndingati hasiwo maitirwo anoitwa nyaya yedhiplomasi. Vakataurana zvakanaka, vakanzwanana zvakanaka, vakapedza musangano wavo nekuremekedzana nekukudzana kukuru chaizvo.
Mutauriri wavachamisa vaLuke Tambonyoka vachitaura parunhare vari muHarare. Mukuzeya nezverwendo rwavachamisa, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwavachamisa nevamwe vavo vavainavo kuMDC Alliance, maonero angu rwanga rwakanangana nekuratidza nyika dzokunze kuti aiwa tiri pano. Kana muchirangarira vachamisa havana kumbonyanya kubuda muZimbabwe kubva ivo pavakatora kubva kuna vatsvangirai. Saka urwu rwendo urwu rwanga rwuri rwekuudza pasi rose, asi vachienda havo kuri kuUK kuti aiwa taapano tisi utungamiri hutsva weMDC, tine MDC Alliance. Mukatarisawo vakagona kuenda kunoadresa kuUniversity yeOxford, vakaenda kuChatham vachitaura nyaya dzekuti MDC chinangwa chayo takamirirei pari zvino ndezvinhu zvinhu zvavari kukoshesa vakananga kusarudzo. Saka ndo zvandinoona sekuti ndo zvanga zvakananga vachamisa parwendo rwavo.
Zvino mumashoko avo avaibvunzurudzwa nedzimwe mhinduro dzavaikanda vachizotaurawo zvekuti mabhizinesi ekuChina muZimbabwe anoda kuzoongororwa nekutarisiswa, hazvizoitise zvinosimudzawo mhepo here kune vari kuZimbabwe izvozvi vari kuedza kuti pamwe maChina iwaya ane zvimwe zviviri o zvitatu zvavangaise munyika?
Hongu mashoko iwayo anogona kunge asina kunyatsobuda zvakanaka kutitarisa kuti vachamisa vamutungamiri ane mukana wokuva mutungamiri wenyika. Nekuti kana uri mutungamiri wenyika zvinonzi chengawo semananga, hapana risina mhodzi. Haudi kuti utange kutoita vavengi usati wapinda pachigaro. Asi ndinoona sekuti vachamisa vakanga vachingotaura zvinofungwa nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Nekuti vanhu vane mufungiro wekuti aiwa vanhu vekuChina vari kungoita zvinhu zvinovabatsira ivo, asi zvishoma-shoma zviri kubatsira vanenge vari vemunyika iyoyo. Pointi yandoda kuti nditaure vazininga ndeyekuti vachamisa havasiri an ordinary person, vachamisa mutungamiri. Naizvozvo matauriro avo anoda kuti atikwirirei, asaita sekuti ndivana mujibha vari kutaura vari mustreet.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta anomiririra sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende Magweta anomiririra sangano reAfriForum, Vazivisa nasi mudare redzimhosva kuti nyaya yevaimbove mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vasasungwe mushure mekunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angels gore rakapera ienderere mberi mumatare. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Ncwane avo vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera. Gurukota South Africa panguva iyi amai Maete Ngwane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakanga isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiriri weAmerica weWhite House washora zvikuru kurwiswa kwaitwa Golan Heights neIran. Muzinda uyu wati zvaitwa neIran zvekurwisa nzvimbo yakatorwa neIsrael hazviatambirwe uye chinhu chakashata zvikuru mudunhu reMiddle East rose. Kurwisa kwakapfurikidza mwero ndiro dambudziko guru rakatarisana mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi, avo vari kutanga temu itsva mwedzi unouya zvichitevera kukunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa muna kukadzi. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Vagari vekwaMutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa neZDI chipangamazano musangano iri, vaGift Siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. VaSiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaitwa nehurumende yavamugabe.
Chinangwa changa chiri workshop yaorganizwa neZimbabwe Democracy Institution yakabatana neASAP patanga chiongorora nyaya yetransition. Transition tichitarisa nyaya kuti pane hurumende yakabuda kana kuti yakabviswa yavamugabe, uye tiri kuenda kusarudzo ra2018 patiri kuda kutarisa kuti nyika dzese dzinoita transition pane pazofanha kuenda.
VaSiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva.
Isusu tanchitarisa kuti vanhu vakasiyana siyana vatinoti nechirungu maordinary citizen vane role yipi, ndozvangachitarisa kuti kana munhu ari vendor chii chaanofanira kuita kuti number 1 tidevelop yatinoti national vision kuti Zimbabwe itsva yauri kuda ndeipi. Chechipiri uye tangachitarisa futi kuti maordinary citizen role yavo ndeipi pasarudzo ratirikuenda muna 2018. Izvozvo zviri important nyaya yekuti vanhu vazive kuti patiri kubva ndekupi.
Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners, iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga tine sevagari vekwaMutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwaMutare neZDI wakabata neASAP, nekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panyu dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kuteera, vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kumacommunity patinobva. Tinoona kuti isusu techikura macommunities edu akasiiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika. Asi apa taibatsira vabereki vedu vaibatsira magamba kubikira nene, asi hapana chawaka benefita.
Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Kunyangwe hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vari kuda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra oga vari kuti vari kungoita gudzira mukanwa nekuti hakuna zvakawanda zvachinja panyaya yemitemo yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti pane zvakawanda zvachinja, kusanganisira nyaya yekuti Matare ari kutonga akasununguka, vachipa muenzaniso wekuti nezuro dare repamusoro rakapa mutongo wekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvakatevera kuendeswa kuMatare kwemutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira nesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center mushure mekunge vati madzishe ose munyika anotsigira ZANU-PF. Iyi nyaya yange ichinetsa musarudzo dzemunyika sezvo madzishe nemasabhuku anga achipomerwa mhosva yekumanikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7, abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vaFortune Chasi, uye vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Ndokutanga nekubvunza vaGonese kuti vanoona sei nyaya yekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iwo mambo charumbira tangatiinawo pakanyorwa bumbiro yemutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa, asi zvanga zvitotishamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera nevamwe vavo, uyezve masabhuku tine dambudziko guru rekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika, nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana siyana navamwe vasingadiwo mupolitics. Ivo vane kodzero yekuvhota chete, kwete yekuti vave nebiri vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro.
Touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyoyi yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato renyere ZANU-P F kusanganisa wo masabhuku ari kutaurwa navagonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikambenera. Ipapa tanga tichikambena hatina kumbomike takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa.
Todzoka kwamuri vaGonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemitemo yesarudzo?
Aiwa, mitemo yakanyangara iyoyeyo. Takatedza kurwisa zvachose, asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura usiku hanzo zvavanozoita kana kwaibva. Nekuti mukuru weZANU-P F ari zvakare purezidendi wenyika, zvaanotaura nezvinozoonekwa paground zvakatopesana. Taifungidzira kuti zvimwe zvaita fanika kupindwa kwamaballot papers, zvinhu zvatingafanira kuzombokakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya zvakazosavamwe zvinenge zvakajekera munhu wese, asi vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varamba vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaita fanika kuti vanhu vafundise kuti vanenge vachizovhota sei, inonzi vhota education. Tangofungidzira kuti mutemo dei waitwa urelax kuti munhu wese womuzimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo, nekuti kazhinji tichidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo pamwe chete namamwe mamembers eZANU-P F. Even mutemo wokuti dai rive nemasimba nekudisqualifya makandidheti anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo, vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindurai tinzwe vachasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Hurumende yedu nemisangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu, aiwa, hatina chekuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavhotari, zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu iyeye ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Nepanyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti vec i-independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndetenge taakukanganisa independence yacho, nekuti taakutovaita pachirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-P F vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa iWhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, totarisa musoro yenhau yanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo rwekuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtogazo muhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kati siya kwanze siya tlaka lokuthi sidle uyesi kufuna siya nika 200 nayo siya phonga kuthenga impuku kuphela lesawuthu isiyebo yamba siyiphonga kudinga emgaleni leyana eSwetch lapho kumela khona iDelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela makhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry,
and Shadow Minister of Home Affairs.
Umnumzana David Coulthard omunye wequla elethekelele kwelebhilitane phansi komanyano weMDC Alliance uthi uhambo lwabo luphumelele. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela amakhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kati siya kwanze siya tlaka lokuthi sidle uyesi kufuna siya nika 200 nayo siya phonga kuthenga impuku kuphela lesawuthu isiyebo yamba siyiphonga kudinga emgaleni leyana eSwetch lapho kumela khona iDelele ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthathe ama-result but asezuthatha ama-result ngenxa yokuthi vele ngiyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iWange Colliery Company ethi ayila mali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat.
asibuyeli emuva kuze kulunge. Iwange ithi ayila mali kodwa ngomnyaka opheleleyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo omakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka opheleleyo umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lephalamende amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzabalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokhu ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamhla kakabuyi le feedback uthi ezositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ipheyi. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi zeHarare uMnumzana Mavila sikhuluma mali uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe uMnumzana Leopold Mnende uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe. Awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlanje bone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le of course inxe bebengafuzanga babuyelayo kodwa babuyelayo njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akula mali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBrithani ngamalungiselelo okhetho lweZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika unkosazana Harold Boldin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
editorial team.
Sihlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
Parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe
Emily Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sahlangana le editorial team
Financial Times and
lama economists
education.
Sabuye sakhuluma lehlekanyana labantu
abe parlamente nge Zimbabwe sazobonana le foreign secretary u Boris Johnson sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli sezindaba sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi akwele Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulter uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Ngihulumende yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngase Zimbabwe sibona kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge MDC sehlukene lezano ekwenzeni
uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli omanyana we MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
Nelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi kukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulter lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lotenai biti sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe siyezi kubo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama namungeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walsh Mencube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele aye xoxa le Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngapi. Ukhulume kakuhle njalo ama feedback akhona eswatholayo wonke a positive civil ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba umkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entatheni zezindaba ubhodabhodile kubo Economist BBC zonke nje ama outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesa ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe ngenza ukuthi ukhetho labanye be-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, njengithi bonke influential people in ku-British establishment.
isiphathamandla sebandla lezane PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini
besingekho ekuncintisaneni lezano kumbe lo hulumende kamnangakwa asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili
sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasecirculator usikhwica mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonga uthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene ndiseliubonile lo mbiko njalo lithini ngakho
ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa
umnumzana Walsh Mncube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth leminye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No besisemthethwandaba namhlanje eWestern Commonwealth. Kandule esilekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la u Grey Prison azendisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons awu strike akhala ngeholo la ukuthi holo labo lincane bafuna request kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because ukuthi ukuthi kutholakala kwe justice for abantu abobotshwe lezibotshwa kuba nzima xa besihlubela be court enxa kule possibility phakathi kwena manje njengoba bestrike enxa lokudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi seZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala iziboshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokhu sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhu silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom, kodwa ke azange sike sithole lelo thuba. Baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi iyaba izibotshwa azisabuyi, ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye, ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni ukuthi amalungelo ezibotshwa asanako asananzelelwa. Kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i-48 hours bamanisuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhidzanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlandu wezibotshwa, kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa, ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abala zimota zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa, bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba, njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana, sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Tumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lethule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso yezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea, kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokho nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa onkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo le futhi njengebandla likhokhela ngobaba Advocate Jamisa sebetayela umanji amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo. Njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo kulandela amasiko. Njalo esigabeni lapha ababusa khona kulabantu abasemabandleni atshiyeneyo. Uma yena enguye enkokheli yezinduna zonke izimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sekuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubaba uChuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele sikhona sisekelwa yi-constitution yethu elizwe leZimbabwe. Akula muntu wenza uyinduna kumbe lipolisa kumbe lisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususenze lokho kumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho. Ibandla lezanu PF asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uSharombila eyitha izanu PF mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahambe ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angaphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe laseZimbabwe ouzasenza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama uMakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxa kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende weZANU-PF uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafaka ngakhona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Baba uChuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalo lukhetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo uMakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani?
Okokuqala lathi izanu PF njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeke abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina siyamabandla sime eceleni sekele izeki yezomsebenzi wayo lapho esesifuna kakhona sonke siyabizwa. Inkinga esiba layo ikuthi bakhona abanye abantu abathi befuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba yivota ubususithi izeki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela i-voters roll kade sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi i-ballot paper liyiprinte ngaphi uthi umsebenzi wezeki kuleyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke kusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo mutsho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nanxa sesiyaphambili aphana sibekwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni lilungele lukazulu ukuthi az sazi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvota libhaliswe ngapi njalo siprinte amabhalothi amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala inombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesibala amavoti amaningi ayidlula amabhalothi la ukuthi azowaprintisa
mthumene akuyigqibe ngamafitsha
into ebalulekileyo lapha yikuthi kona into yonke le izenxa isikwenzile isikhethele kamane yokuprinta amabhalothi lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhalothi mzane efika sizabe sikhona sonke sibone ukuthi kuhambe njani la mzana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke and then phansi khona ngani ama-agenti ethu abe khona ukuthi areceive amabhalothi lana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana ivoti iqalise so angazi why sifuna uzantu asidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezali lithuba ngamanga ungazwangitshela ngesiso engasibonanga ukuthi sinyithwe nini
uNkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezizana uPF umnumzana Joseph Chuma kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo